mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chikumi 9 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini chanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287 masangano evarayiridzi nezuro akabudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarayiridzi vachitizve hurumende iite musangano wechimbi-chimbi nevarayiridzi iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavhairasi munyika hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanomwe 287 mushure mekunge vamwe vanhu vashanu vakabva kusouth africa vabatwa nechirwere ichi nezuro asi uwandu hwevanhu vapora hwakawedzera kusvika pamakumi mana nevatanhatu 46 vafa vachingori vana kusvika pari zvino masangano masere evarayiridzi nezuro akabatana mukubudisa gwaro renyunyuto pamusoro pemihoro yevarayiridzi uye masangano aya ari kukurudzira hurumende kuti iite musangano wechimbi-chimbi nevarayiridzi pamusoro pemihoro yavo iyo anoti haichatengi chinhu masangano aya anoti hurumende inofanirwa kudzorera mihoro payaive muna 2017 apo varayiridzi vaitambira madhora mazana mashanu nemakumi mashanu emari yekuamerica pamwedzi gwaro iri iro rakasvitswa kuboka republic service commission pamwe nebazi rezvavashandi rinotiwo mhuri yevanhu vatanhatu yave kuda mari inoita zviuru zvishanu nemazana mashanu zvemari yemunyika pamwedzi kuti itenge zvekudya chete pamwedzi inove iri pamusoro kwazvo pachitariswa mari iri kutambirwa nevarayiridzi izvi zviri kuitika panguva iyo hurumende iri kutarisirwa chero zuva svondo rino kuita musangano nevamiriri vevashandi kuti vazeye nyaya dzemihoro asi hurumende yakatobuda kare pachena kuti haikwanise kubhadhara vashandi vayo nemari yekunze hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi asi jonga kandemiri westudio 7 akwanisa kubata mutungamiri wesangano reatus vaobert masaraure kuti tinzwe zviri kudiwa nevashandi
varayiridzi vari kutambira mari shomanini inokwana kuita 2800 rtgs mari yemuno yekuti tikaichinja kuita mari yeamerica inoita $34 or less tichitarisa kuti varayiridzi ava vaimbotambira $550 pasati paitwa hunubu hwakaitwa nokurejisa masalaries edu tichitarisa panguva dai mitengo yezvinhu zvingade kudyiwa kana kushandiswa nemhuri yevanhu vatanhatu yaakudo kusvika kuma 8000 rtgs tichitarisa hedu pane manyore kwaanoitwa neconsumer council izvi zviri zvaita kuti varayiridzi vararame mukutambura kwakanyanya vatambure nenzara vashaye mari yekubhadhara zvimwe zvingadiwe pakurarama kwavo zvinosanganisira health care ndozvaita kuti tibatane titaure nezvo rimwe chete sevamiriri vevarayiridzi hurumende ngaidzore mari yedu yataisimbotambira maunited states dollars 550 kuti tikwanise kuraramawo sevamwe vanhu sezvo mitengo yezvinhu zvose zviri kushandiswa yakutengeswa vachitara mitengo neunited states dollars
saka chii chikuru chiri kukurudzirwa negwaro ramaburitsa iri tichiona kuti hurumende iri kuzivisa kuti haikwanise kukupai mihoro yemari yekunze
Izoto kukuruzila urumende kuti itipe mari yedu ili ma United States dollars. Watu bagare mari ino kwa na 550 United States dollars. Yata isi mbochambira wasati wa chinja yeyo masalari yedu ata isi chambira. Mungatarisa pama negotiations ataka ita kufakuma shure kunana 2012. Chitanga kuita jisungo che kubandarwa ne ma United States dollars. Urumende yaka zongo gura chirangano chedu chata atina choye katanga kuti rejisa masalari. Shinore siripa mtiemo kana tichitari sako zero zewa shanti. Saka tukuti wati zorele mari edu ya wakati bila ni chikribidi. Wati zorele masalari edu ya wakati chizira ni chikribidi. Inflation ni panguwa ino. Iliku nziya kukira zaka nyanya kushuka kunana 700% kana tichitari sako kune mastatistics atino wana kuma agenze ya urumende. Saka tukukuru zira kuti mari edu ya munu aichateke musuwa unetiwa ino pera vali usati wapita mchitoro. Paone mchine itura warimu zitoro wani ngwashito chinja maprize zimu. Saka kutiti zini lire kutambura wakadai. Saka kutidai mari ya chingo chakwa tango ipataru wanima United States dollars. Sezo hili yo mari inga ato kwanze kutitira ramesewa.
Tiriku nzwa kuti pane musangano uri kuitwa wenya dzemihoro pakati pevashandi vehurumende nehurumende iro svondo rino. Hamugone here kuti mungomirira muzosvitsa nyunyuto idzodzi kumusangano iwoyu uri kutarisirwa kuitwa pakati pehurumende nevashandi vemihoro.
Zatinozogaro zvinoita nazvo hurumende painoti ida kusangana nevashandi inosangana iri yega, inosangana neboka rinonzi Apex Council. Saka kana vasangana vachiita misangano yeve putugadzike, nhunha dzevashandi hadzisi kuzozeiwa patafura iyoyo. Saka isu tichigara tichiisa zvinoito zvedu kuhurumende dairesi tichivakurudzira zvakare kuti vasiyane netsika yavo yekugadzira tafura yavanovharira vashandi pazvo. Zvaita kuti mushandi agare achitambura nekuti izwi rake harisi kunzwikwa.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaOBEG Masaraure vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro varairidzi vanoti vanokashamadzwa zvikuru nezviri kuda kuitwa neZimbabwe Schools Examination Council pamwe chete nehurumende zvekuvhura zvimwe zvikoro kuti vana vechikoro vanyore bvunzo. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vaudza Studio 7 kuti chini chikuru kuchengetedza utano hwevana sezvo bvunzo dzichigona kunyorwa chero zuva ripi zvaro mukati megore. Dr. Jovati kana hurumende pamwe chete neZimsec vakaomesa musoro vakaenda mberi neurongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kuti panyorwe bvunzo, vachaona kuti varairidzi vanenge vasipo sekusungana kwavakaita. Dr. Joe vanoti havanzwisisi kuti sei hurumende ichida kuisa vana vechikoro pakaipa kudai sezvo coronavirus yatoratidza kuti hatisi chirwere chekutamba nacho.
Varairidzi vanotokandamadza kuti sei Zimseki yaramba yakaomesa musoro zvakadaro, nokuti kunyorwa kwebvunzo nevana vechikoro yomuna June hachizi chinhu chokuti tingaona chizonetsa kuti zvinge zvichiita even kunana September zvako. Even kana gore rino zvaro rikaramba zvinhu zvakasunga COVID iriko ichiinkiriza ita mutamba mhuru zvairi kuita izvi. Kunyangwe zvikoro zvikavhurwa gore rinouya muna January hationi chinotadza kuti vana vakwanise kunge vachinyora bvunzo dzemuna June, muna January, muna February kana March vachizonyora idzo dzaifanira kunge dzichinyorwa muna November.
Saka Dr. Joe, imi nesangano renyu munoti chii kuhurumende, munoti chii kuZimsec?
Chinotinetsa ndechekuti isingwisingwi yei yapa kuti vanhu vakuru vane misoro yachena, vanhu vari experience, vade kuita rurasa demo rwakadaro kusaona kuti ichi chirwere chakatarisana ichi mutema rege wembada usina mugonho wawo. Saka zviri nani kuti vanhu varambe vari vapenyu pane kuti tiriske upenyu hwarairidzi, upenyu hwavadzidzi uyezve noupenyu hwemuri yese yemuZimbabwe, nokuti varairidzi kana kuti vana vechikoro vakabata nazvo tinotapurirawo navavo vasiri kuzvikoro. Saka zvinokanlamadza zvikuru kuona vanhu vakuru vachishinga kuramba vakaomesa musoro sechigogodza vachingoti bvunzo ngazinyoro chete. Saka ndosaka tati wama simukati enzane tiona na magaro pako ya mkari ziru acho panoshika musu acho ukuti mazamanishi nga anyoro tichewani kwa tisimu muzikuru
abo wange vari mtungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takawa Firajo vari parunare kumasingo ne Studio 7 Mashoko atiri kutambira izvozvi anoti masangano anomirira varairidzi aendesa ZIMSEC kudare rezimhosva achiti anoda kuti bvunzo dzinonzi dzinyorwe mwedzi uno dzimiswe kusvika zvese zvinofanira kuitwa kudzivirira varairidzi nevana vechikoro kubva kucoronavirus zvitange zvaitwa Tabata Dr. Jo zvekare kuti vatiudze nezvenyaya iyi muchidimbu
masangano avarairidzi emuZimbabwe SRA 8 atsvagaloya kuti aise neorder interdicting Ministry of Education nemuZIMSEC kuvhura zvikoro kuti mazamanishi nemuna June anyore izvi zvaitirwa kuti taona kuti kunyange tatavaudza uyezve committee yeEducation nemaparliamentarians yavaudza kuti zvikoro hazisiri redi ZIMSEC neMinistry of Education vanga varamba vachienderera mberi nokuprepare kuti mazamanishi naJune anyore kubva musi wa 30 June saka nhasi tazointerdicta tazoinstructa lawyer kuti ainterdicte kuopenwa kwezvikoro kuti mazamanishi naanyore nokuti tiri pachisungo chokuti upenyu hwavarairidzi nevana vechikoro hwakakosha kupfuura kunyorwa kwamazamanishi
mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe Dr. Takawa Firajo Chizorwa cheZimbabwe chakabva kuBotswana vaRobson chakasara vauza Blessing Zulu we Studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munzvimbo dzinochengetwa vanhu kana kuti maquarantine centers
kana vanhu vachisvika muquarantine whatever they are promised they should keep them because it's no point kuti vanhu vanoudzwa kuti muchagara 8 days muchiitwa swabs and then after that Well, I'm not really my results anyway, and after my results are about you can be released. And it looks like Tarashua, our satellite are prepared. These guys are not ready for my quarantine and the COVID-19 itself.
Ko sei muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka iko kuma quarantine centers uko nekuti ka iyo hurumende iri kuti iri kutumira makurukota akasiyana siyana kunoona kuti zvinhu zviri kufamba sei uye iri kuti iri kugadzirisa asi imi muri kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka mungajekesa here zvamunoreva
guys ikangoitika outbreak nganeta stere Because my area, Tagagara is in Gagasinamvura. It was very hygienic.
Ko pamuno shika munombo venekwa here. Vano ita sei. Vano kutora I temperature. Zvinenge zvichifamba sei. Musi wamuno shika.
Yeah, wasvika. Temperature inotorwa. And then, munoudzwa kuti muchatorwa ma swab test after 8 days.
Vanhu vakawanda vari kubva kunze uko zvikuru tichitarisa kunyika yeSouth Africa uye iko kuBotswana kwamanga muri uko kuZambia kuAmerica neBritain tiri kuona ndo vari kunyanya kubatwa nechirwere ichi vachinge vadzoka vari mumamanga muchichengeterwa umu imi muri kunzwawo sei kuti makukwanisa kunge muine mhuri yenyu panguva ino
Yeah, ndiri kufara chaizvo because ndine freedom kuno kuya ndanga ndisina
ko ipo panyaya yechikafu apa zvamira sei makukwanisa here kurova machikichori makumba kudai pane zvavanga muchidya iko ku quarantine center kumosi oyatunya kwamakagara kwemazuva akati wandei uye zvii chaizvo zvamaidya
I was eating that big wachete with a rough junk and the kuno, at least naturally I'm a traditional foods. Everything that I want.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakabva kuBotswana vaRobson chakasara vange vachitaura vari parunhare kuHarare naBlessing Zulu West Studio 7. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nemana ane matanhatu 189,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu zvine zana nemakumi masere nemapfumbamwe 5,189. Vapora vanodarika zviuru makumi masere nemaviri 82,000. Wandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni matanhatu nezviuru zvinomwe 6.7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica, iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose, inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana 400,000. Vapora vachidarika mamiriyoni matatu 3 million. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News mune nyaya yemutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Sikala vachiti nguva yekupinda mumigwagwa vanhu vachiratidzira kusafara kwavo nehurumende yavaEmerson Mnangagwa yavapadyo. Vasikala vanopemera vamunangagwa nezanupf mhosva yekuda kupfunza bato reMDC Alliance. NewZimbabwe.com inoti Robert Zhuwao, muzukuru wevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, aenda kumatare edzimhosva kuti dare rirambidze gurukuta rezvemutembo amai Kirsty Coventry kuti vasatora purazi ravo riri kuzvimba. NewZimbabwe.com yekare inoti mapurisa ari kutsvaka vanhu gumi nevatanhatu vakatiza kubva pavaichengeterwa pamabikwa High School nepalupane State University vachiongororwa kana vaine coronavirus. Nzvimbo mbiri idzi idzo dziri mulupane dzine vanhu vanoita zana nevanomwe. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Diva Studio 7 ndinoitwa wotaura ichizengwe ndiri pano paJoburg ndinobva kumusha kuweza. Ndakaenda kumatingouza maZimbabweans anosanganisira mataredzi mhosva neSANPF kuti takavhota muna 2018 takavhotera Nelson Chamisa weMDC Alliance akabuda aine 2.6 million oro zeki akati iyo 2.1 million. Saka ndiudze kuti 2.1 million vanhu vakaisa X yavo vane rudo vanofarira Nelson Chamisa. Nhasi muri kuti kudinako muda murofungidzira memo kuti vanhu va 2.1 million yakabudiswa nezekiyo yekunyepa iyoyo pane patingakwanisa kuti takuenda kwa mashure makupe. Aiwa ka zvifungisiseo kupi ano vanhu vaka 45,000 kana nakupa hanyarewo futi.
Ya masikati akanaka vatidzinyuri vestudio 7. Handini zvangu ndiri kutaura ndiri kusouth africa uko. Ndandichidangotaura panhau yevanhu vari mumaquarantine centers. Vanhu vari mumaquarantine centers vari kungonzi vari kurwara kuwedzera nhamba pasina kana munhu wana anenge achimbonzi ari kurwara. Tiri kukondakita hama dzedu dzirimo mumaquarantine centers imomo, but vari kungotitaurira kuti aiwa ndakangozonzi after 29-39 something days ndonzanzi kwai you watestwa positive. Iye taagarisa akangogara. Saka inini chinochinetsa ndechekuti maresults acho ndomubvunzawo kuti munhu shako uri kunzwa sei, uri kunzwa flu here kana kuti uri kunzwawo pai kana pai zvapo. Unokutaurira munhu kuti ainini ndiri fit, more than fit. So zvitongoona kuti vanoda kungopa puresha vanhu vari mumaquarantine centers kuti vabude mari theni munongozviziva.
Pamusoro makadiko paStudio 7 vashamarari ndinokumhoresai ndichiti muri kuita basa guru zvakanyanya. Mazaita yenyu ari kufambisa mashoko neukukutu hwakaipa hwakadai huri kuitwa nehurumende yeZimbabwe.
Watunga miriri vezano pirifu vari kutonganire iyo. Ndinoitwa mukomana Gata. Ndiri pano paPetersburg. Gata manesa. Mushando pazangu ndiri pachipinge pamanderapo. Eya ndinopa kushora zvakanyanya pamusoro ezviri kuitwa nezano pirifu. Ndiri kuzviona kuti iye kupe. Ane big support yavakomana vadai kuondonga Zimbabwe. Iko zvino vaona kuti nyika vaondonga vaiparadza, vakuda kuparadza bato revanhu reMDC Alliance. Inoi ndinoti kuna vachamisa kudai vaiteerero ino message yandiri kudai kutaura. Vasaora mwoyo, kunyangwe ivavo gumi nevashanu vakavapandukira, hatisitori naine basa navo.
Pamusoro pamusoro iyi vashamwari vese Studio 7 hama neshamwari dzinoteerera tiripo pakuchema nekunyunyuta nedzatiri kubatirwa mukati menyika iyo ino. Zita ndinoitwa Chief Chinemukutu ndiri muno muHarare. Tinochema nezvatiri kuitirwa zvatinoona, asi chatinoziva ndechekuti zvizhinji vanhu vangaita kana kutaura havo pasi pezuva. Takagara tanzi tiri vanhu venyama, hatina simba rekujaja kana kutonga. Asi chatinongoziva ndechekuti simba rehove rinenge riri mumvura. Mashoko aya anobata pakawanda. Tangomirira hedu kuona pazvinosvika, nekuti ichiri nguva yavo. Ndovatindo vari kuridza chiregai vatambe. Isu chedu kungotarisa, asi tinoziva kuti minamato yedu haipereri pasi, uye misodzi yenyika zhinji zvingatsakatiswi nekuda kwekuurawa kwevanhu. Regai vauraya, handiti ndivo vakatisika here? Tinongozvisiyira kwavari kuva musika vanhu vanoona. Asi hama dzangu, tatambura munyika yeZimbabwe, tinokumbira rusununguko rukare donozonga richiuya tikwanise kuzorora tigare tichirarama kuti isima tiri munyika ichipikirwa, kwete kuti toita senge titori nhaka mukati menyika ino madzibaba edu. Saka rusununguko rwacho ndezvipi? Ngavanotora pavakasiya vazvisunungidira tikwanise kuwanikwa tichipfurwa nemhepo tiva nemafura manyoro mukati menzvimbo yatakaberekwa netenda.
Dzange dziri pfungwa dzevateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Timirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, 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 muri Zimbabwe. Tinokokai timpinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Muchirongwa tichange tichitarisa nyaya yechirwere checoronavirus, apo zvikoro zvovhurwa kuti vamwe vanyore bvunzo. Tirikutarisawo zviri kuitwa nevechidiki kubatsira vamwe munharaunda dzavanogara. Ngatisanganei pachirongwa The Connection muine neMike Hove na 8pm manheru ano.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbovaya vatungamiriri mapazi emauto akasiyana-siyana muAmerica vari kubuda pachena vachishora mutungamiri wenyika vaDonald Trump, vachiti mabatiro avari kuita nyaya dzenyika haana kunaka uye haenderani nebumbiro remutemo. Mukati mesvondo rimwe chete, vakuru ava kana kuti majeneral vakatanga kushora vaTrump zvikuru, vamwe vavo vachiti vachavhotera vaJoe Biden veDemocratic Party musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa munambudzi gore rino. Chimwe chezvakakonzera izvi ndechekuti vaTrump vakaedza kushandisa mauto eAmerica pavanhu veAmerica vakange vachiratidzira zviri pamutemo. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane vanhu vazhinji vachisadi utungamiri hwavaTrump asi vanotya kubuda pachena.
Zvinenge zvakawanda zviri kuitika pautungamiriri hwaDonald Trump, zvavanotarisirwa kunge vachiita somutungamiriri wenyika unozivazve mutungamiriri wamauto watinoti commander in chief zvaizvo, zvinenge zvisina tarisiro inenge yakatarisirwa nemunhu unganzi ndiye mutungamiriri wenyika kana kuti commander in chief. Kunyanya-nyanya zvavakaita pane nyaya dziri kuitika mazuva ano dzaGeorge Floyd idzi, vanhu vachidemonstrata sokubvumidzwa kwavanoita pabumbiro romutemo vamwachizo kuputa puta vahavu vachisungwa nevamwachipiza vakabva vadaidza masoja anozikamwirwa muamerica kuti haani masoja anofanira kuinda pamberi pavanhu vanenge vachibvumidzwa kuprotesta nokutaura zvinhu zvinovarwadza iyewo oita sokupresident Trump voita sokutodada namasoja iwavo kuti aiwa ngaauye Madrid adominate vanhu vanenge vari kurwadziwavo nokudzvanyirwa kwavakuita zvava kushatisa zino zita ramaudziro zvekare havasi kuratidza kutsigira vanhu vari kurwadziwa nenhamo dzakasiyana siyana dzinoenderana kudzvanyirwa kwavatema nhamo dzinoendera navo dzechirwere checoronavhairasi chiriko mazuvano vari kungoshingirira chete nokuti ndidzoserezve pachigaro pachaita maelection muna November munokuti upfumi hwenyika ndaakuhudzosa nenzira dzakasaka vanhu vari kuona kuti vamarepublican vacho vakuru vakuru vamauto kwete vamauto chete kana even president Bush chaiyo unenge wakati aiwa rwendo runo handisapoti handisapoti president wamarepublican wavo iye Donald Trump nokuti haasi kuratidza utungamiriri hwenyika huru yakaita seamerica
kana takatarisazve tiri kuona kuti vazhinji vevanhu ava vari kutaura izvi vachisiri muhurumende vanhu vaimboshanda muhurumende setichingavoni vakuru vakuru vebato reRepublican Party vachibudawo pachena vachitaura zvinotaurwa navamwe vavo vakuru vavaimbokudza vari muhurumende uyezve mupati mavo
zviri kuitira ndozvokuti vachiri kusevenzana vatrump vanoikakusha kuti kana vakabuda pachena kuti vatrump hatisi kuzovasapota kuti vadzoke vadzoserwe pachinzvimbo cheutungamiriri vanotya kuti vanogona kutodzingwa mabasa kana kuti pavanozoendavo kunokambena kuvanogona kudii vanogona kuzokurirwa asi mukati mavamwe vari muhurumende vakaita saana senator Mitt Romney vakatongobuda pachena nyange vachishanda muhurumende mapresident Trump vari kumarepublican ikoko vakabuda pachena vakati handivasapoti kwoita zvesenator Lisa vukualaska uko vakataura zvimwezvo kwozoita vamwe vanonzivo nevakaferefeta vanonzivo vamwe vacho vanoshanda navatrump vanongofya zvavo kutaura asi kana vasiri vari kuhama dzavo nokumoko vari kuona kuti hatingakwanisi kudzosera vatrump noutungamiriri hwavaitawo
saka chii china vatrump chinoita kuti vanhu vavatye ivo vachingova nebhesi ye33% chii chinodaro
chinoitika nechokuti vatrump munhu une mari agoita zvekare shamwari dzine mari yakawanda zvekare kuna vamwe vanomuteverera chaizvo vatingati mahardcore republican aya vanogonawo kuvhota chimwe futi nacho ndechekuti vane simba rokutaura kwavanoita patwitter paya paya vanozivana kuma 8 million kana kudarika masapoti ave ipapo saka sapresidendi simba ravo riripo izwi ravo rinohwikwa ipresidendi zvekare munhu uri mupati yamarepublican saka nyango zvavo kuina ma35% ari kutaurwa ivavo asi kuti somukuru mukuzha zinoti mukuru ka une kakurespekta kaanoita navanhu vakamusapota kuti ave pachinzvimbo ichocho kuti vazobuda pachena vanenge vazvifumurawo kuti aiwa pati yedu haina kubatana
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare nestudio 7
Wega unoaziya masystem yacho.
Mvura mese kambo kanobva kuna Tongai Moyo sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika vasvika pamazana maviri nemakumi masere nevanhu homwe 287. Masangano anomirira varayiridzi aenda kumatare edzimhosva kuti ZIMSEC irambidzwe kunyorwa kwebvunzo kusvika nyaya dzezveutano hwevarayiridzi nevadzidzi wagadziriswa. Tasvika kumagumo nechirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru apo tiri kupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isikati.